Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuzeya nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero.
Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezviringambinyi zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudira vakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo, vangasununguka zvavo kudzoka mumusangano.
ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato.
Ndosaka ana Chiwenga vachiti this must stakeholders, three must stakeholders. Now, kana uri stakeholder, ndiwe muridzi wechiro. Ndo mubanzwisira ndakaita nyaya idzi. Saka muridzi wechikoro akave akabuda chikoro chake akati iye zvino ndakisa headmaster munyuwani nevadzidzisi nevana vechikoro vanyuwani. Ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa. Vakadzingwa vamwadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyu anonzi stakeholder uyu anova mauto eZimbabwe Defence Forces.
Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata chelacosti hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava nevakuru vakuru vemauto vari kuMozambique kumusangano wemakurukota enyika dzemudunhu reSADC wekuronga nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vashava avo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo nezuro manheru. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa padandemutande raro reTwitter nhasi kuti Vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari muSADC anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaPhilippe Nyusi vekuMozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto eSADC Intervention Brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde muMozambique nechimbi-chimbi. Vanongora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati chido cheSADC chakanaka asi havaoni SADC ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni SADC ichikwanisa kuti ibetsere Mozambique padambudziko rayatarisana nayo, nokuti nyango tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa neSADC paya pa2008.
Vazimbe vati SADC haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemuSADC kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukasika. Vati hondo yavi kuCabo Delgado yakafanana neyekuDRC.
Ndeyo Mozambique yanyanya kushata kuti vari kurwisa muava vava ne mango maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwo enyika yamo Mozambique. Saka ndioni sadhaki iine rwaro hwokukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu, asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha hasi kubhadharwa, madhokuta hasi kubhadharwa. Already kana kutira zvesecurity, the most important form of security, human security, which is food security. Nemalevelo saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo, asi ndiona kuti mamiriro atakaita mumiriro kuti dzionyika dzakati daiwo dzakasimbo dzina South Africa nedzimwe dzine upfumu huri nani dzive dzinopindira imomo dzisina maresources azvo.
Vatiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurikidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ngwaka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa, uye zvinotoda kuti SADC ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti SADC inenge ichiyoka yakawanda yakasimba, asi tisingazoti Mozambique icharamba yakamira sei, nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kurumeri zvangai inokupa nguva kuna Napalma ichipinda kune town inonzi Pemba Nemba ichiverenga nezvayo. Yaaneka kuchema-chema kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vanguva vachitiza uko. Saka ndisingazoti nekupedzisira kwenguva vanhu vachatiza pari kurwiwa, vanotiza vachienda kupi?
Vati nyika dzeSADC dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique, saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepa nhau repaindaneti reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado, uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengetedza paipi mafuta anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado, kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi mumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique haiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo. Uye sezvizvarwa zveZimbabweo tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana neZimbabwe ichange ichibva kupi, inenge ichibva pabanda uko ripi.
Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 102 kana kuti 38,102. Uwandu hwevanhu vafa hwavo pachiuru chine 556 kana kuti 1,516. Bazi iri rakazivisawo zvakare kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe ne234 kana kuti 17,234 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 353 34 kana kuti 353,834. Vanhu zviuru zvina 4,358 vakabayiwa nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 56,496 kana kuti 57,776. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira nyika kudambudziko rechirwere checovid-19. Bato rezano PF rinoti rave kutambira zvakare pasina mibvunzo. Vose vakambenge vadzingwa mubato iri vachinzi vaive nhengo dzeG40 pamwe nevamwewo vanogona kunge vakambobuda muzano PF nezvikonzero zvakasiyana siyana. Mukuru wezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo rakaona zvakakosha kuti vose vakambenge vari nhengo vadzoke, asi vanofanirwa kudzoka vachiziva kuti zvakamboita kuti vadzingwe mubato iri hazvidzokororwe zvakare. Vakawanda muzano PF vanosanganisira muzvinafundo Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, Dr. Walter Muzembi, vaPatrick Zhuau naamai Grace Mugabe vakadzingwa vachipomerwa mhosva yekutungamira chikwata cheG40. Izvi zvinotevera kurwisana vachirwira masimba pakati pezvikwata zveLacoste neG40, izvo zvakazoita kuti mauto apindire muna mbudzi 2017 achibvuta masimba kubva kune vaive mutungamiri webato pamwe nenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vevainzi ndevechikwata cheG40 vakatiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo. VaMugwadi vanoti vose vari kuramba vachituka nekunyomba hurumende pamwe nemutungamiri wenyika havasi kuzodzoka muzano PF.
Chatinoziva pari zvino ndechekuti musangano, sekuziva kwenyu kuti ndiwo musangano mukuru munyika yeZimbabwe, ndiwo musangano woruzhinji. Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezvinhingampinyi zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudiriro avakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo, vangasununguka zvavo kudzoka mumusangano. Asi nekudzoka uku ngavadzoke vachizivawo kuti zvavakaita hazvifani kuzodzokororwa zvekare. Musangano haufani kuzonyonganiswa mukubatana kwavo. Vose vanoda kudzoka vakasununguka kudzoka zvavo. Sokungotambira kwatiri kuita semusangano, vose vari kunze kwomusangano vanga vasimbori nhengo dzemusangano vari kubva kumapato akasiyana siyana. Ko zvava kuzikanwa kakuti musangano unondomusha ndopamupa pemunhu wose. Saka naizvozvo tikati vana vasadzoka kumusha vanoendepi musango vanototirika, nekuti tinoziva kuti vanotaura nemumwe muromo yavo kuti kunze uku kunotonhora. Saka regai vana vave vadzirwe, asi mukudzivirwawo mochingochengetedzawo gara remusangano.
Pane vamwe vaipomerwa mhosva zvakaita sevamwe vanonzi vaitungamira chikwata cheG40, vanongokwanisa here kungodzoka vachingoitawo sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Vanoda kudzoka kumba sokutaura kwandaita vakasununguka zvavo. Asi pakati pavo hapashainyanya nhundira matsime dziri kuramba dzichituka musangano nokutuka nyika nokutuka hurumende. Kudzoka kwacho kungava kudzoka kune mazvo here sekuona kwenyu chero ndimi muri kutibvunza. Zvinongoonekwa kuti avo havasati vadii, havasati vane pfungwa dzokudzoka, uye zvekare chando hachisati chanyatsokuvarova. Kana vodzoka zvavo panguva kana vakuru vemusangano vaona zvakakodzera kuti vadzoke, vangadzoka havo. Vane mhosva dziri kumatare mhosva enyika. Hazvirevi kuti mhosva idzodzo dzapera nekuda kwokuti vadzoka musangano. Ndangoti ndipajekesei.
Kune vanhu vakaita saprofesa Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, vaWalter Muzembi navaPatrick Zhuau vakatopedzisira vatiza munyika vachiti vaitya kushungurudzwa, vanokwanisa here kungodzoka mumusangano sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Hapana pakati pavo ari muupotiteri. Vanhu vakatiza mhaka nemhosva dzavakapara kunyika dziri kumataraidzi mhosva nekumapurisa uye nekumaanticorruption commission dzinosanganisira uori kunyanya. Saka vanganyepa zvavo vachiti vakatiza. Havana kutiza kutongi weZanu PF, havana kutiza kudzvanyirirwa, nekuti new dispensation yakazosara yosvika vamunangagwa vakazoitwa sionini pachigaro. Vanguri vaenda zvavo samakwara.
Vanga vari mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mumwe wevakadzingwa mubato reZanu PF uye vakambobuda munyika, Dr. Walter Muzembi, vanoti varidzi vemusangano panguva ino vanove mauto ndivo chete vane simba rekudzora vakadzingwa mubato iri, kwete chikwata cheLacoste icho chakangofananawo nechikwata cheG40.
Chokutanga, vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti muna mbudzi wa2017 chichakaitika kuti mauto azoti tapindira zvinhu zvamatongerwe enyika vachipindira bopoto namapinda okanga apinda muzano PF vachitora divi rechikwata chimwe vachidzingirira chimwe saka vakatora divi rela coste vakadzingirira G40 mauto aya eZimbabwe Defence Forces ndosaka anachiwenga vachiti this must stakeholders three must stakeholders now kana uri stakeholder ndiwe muridzi wechiro ndo mubanzwisira ndakaita nyaya saka muridzi wechikoro akave akabvuta chikoro chake akati iye zvino ndakisa headmaster munyuwani nevadzidzisi nevana vechikoro vanyuwani ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa vakadzingwa vamwe vadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyu anonzi stakeholder uyu anova mauto eZimbabwe Defence Forces havasitovaita renounce interest yavo mupolitics mukupindira kwavakaita vachiti toda kudzora legacy legacy kwandiri inini wakati chenjereza ndoona sokuti kwaiva kudzoka mupolitics samazivira avaziita mazuva ihondo dzehigh command pavaipa mainstructions nokugadza nokugadzunura vanenge vasingadi hazvisati zvachinja izvozvo
asika mashoko aya ari kubva kune vari kutungamira zano PF pari zvino Dr. Muzembi
aiwa kunyepera noko ndosaka muchiona vachiita shandu kuminya nhasi vanenge vachiti aiwa dzokai zvisina zviga zvamuri kutaura izvi mangwana unofonerwa iye mbovhu onzi iwe wakutaurira kuti utaure izvozvo ndiani vanhu vanodzoka pane zviga saka munoona kuti muvhiki rapfuura mupofu wakaita mastatements maviri achizvikorekta pane yaakatanga kutaura yekuti munongodzoka pasina zviga waakutanga kutaura mabhecause okudzora vanhu musangano zvinoreva kuti havasivo vari in control yezviri kuitika muzanu PF havagoni kuzvitaura izvozvo vasina kubvumirana nevakambopindira nyaya dzamatongerwo enyika vachibva kuKG6
saka imi muri kuti here mauto akati vese vanga vari nhengo dzezanu PF vadzoke imi makasununga kudzoka kana zvabva kumuromo wemauto
ko handindovarizivi vechikoro havasi tavataura vanava vakambopindira vachiti uda kuti haristore legasi havana kuzotiudza kuti vakazopedzisa papi kuita restoration yavo tongoona vachiramba vachiti haristore vachinja ichinova kuchinja bumbiro romutemo vachiita sevachiri pabasa varume ava ngativapai nguva yekupedzisa zvavari kuita
vanga vari vakadzingwa muzano PF Dr. Walter Muzembi vari parunare kusouth africa nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwawo kubva kune vamwe vakadzingwa muzano PF vachinzi nhengo dzeG40 kuti vachatambira here danho iri yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mugore rino repiri vechitendero chechimuslim muNigeria vari kupemberera mwedzi weRamadan panguva iyo nyika iyi yakatarisana nedambudziko recovid-19 nzvimbo dzekunamatira muNigeria dzakatanga kubvumidzwa kushandiswa mazuva ose vechitendero chechimuslim vachitsanya mazuva ose apo vanenge vakaungana vachinamata izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru vezveutano vashushikane zvikuru vachityira utano hwevanamati avo munguva ino yecovid-19 America yainge yabaya nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 dzinosvika mazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni nezviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvisere nemazana mana nemakumi mashanu nevana kana kuti 230,768,454 doses pakutanga kwezuva nezuro izvi zvakaziviswa nebazi reCenters for Disease Control and Prevention bazi iri rinoti vanhu mamiriyoni zana nemakumi mana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 140,969,663 vainge vawana nhomba yekutanga ukuwo vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu ane zviuru mazana masere nemakumi masere nezvisere nemakumi masere nevasere kana kuti 95,888,088 vainge vapedza kubayiwa nhomba zvizere Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kusamira zvakanaka kwemitemo yevashandi kwave kupa kuti vashandi vakaita seva vekudzingwa mabasa kuCBZ vamanikidzwe kuenda pamudyandigere vasina chavainacho, bhanga iri richiti riri kumisa vashandi varo basa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 uye rave kushandisa michina yakawanda. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba kuvashandi, mukuru webhanga reCBZ vaBlessing Mudavanhu vakati kutanga nezuro kusvika musi wa18 Chivabvu vashandi vaizozvipira kuenda pamudyandigere, asi vakakundikana vaizotanga kumanikidzwa kusiya basa muna Chikumi. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuoma kwezvinhu zvakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino mumabhanga. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka mumabhanga uye vashandi vari panyanga dzamushore.
Mutemo wenyika unaogadzirwa zvakanaka weretrenchment. Kana mushanda achisiya basa nokuda kwekuti kambani iri kuda kuita pfuma yakawanda, hapana mutemo unosunga muridzi wekambani kuti abhadharewo vashandi mari yakanaka, sezvo asi kudzinga vashandi nekuti paita dambudziko kambani yaomerwa. Asi ari kudzinga vashandi kuti aite pfuma yakanyanyisa nemaprofita akakwira kwazvo. Saka tiri kuona kuti nyika yakatozvikanganisa ipapo, vanhu vari kuenda vasina mari. Kana vanhu vaya vaenda vasina mari, zvichareva kuti hurumende ndiyo ichatora dambudziko iri pamapfudzi ayo, nokuti vachada kudya, vachadazve kuti vana vaende kuzvikoro, vachada social welfare.
Muteedzeri wemunyori mukuru musangano runomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vatiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Zvakuri kuona zvichitendera padande mutande ndizvozvo zviri kuitika kuCBZ. Asi isu setrade union hatisati takukwanisa kupindira pari zvino panyaya iyoyo nokuti ichiri voluntary retrenchment. Asi kana ichinge yakuitwa compulsory, ipapo ndopatei takupindira tichizonegotieta kuti vanoshandirwa vakwanise kuwedzera pane izvi zvavari kuti ndo zviri kuita nevoluntary retrenchment. Saka zvino hazvina kutomira zvakanaka sezvamunoona musekta yedu yebanking, nokuti mabhanga mazhinji ikwezvinezvi vaakushandisa mishina yechimanje-manje yazvino yavari kuti digitalization kana kuti automation, ichitora mabasa anofanira kunge achishandwa nevanhu vachishandisa mishina.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaRalph Watungwa, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachaita musangano nevebazi ravo kuti vazeye zviri kutaurwa nevashandi panyaya yemudyandigere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vati panoda kuita mubatira pamwe chuma chomuzukuru kugadzirisa matambudziko apinda mumabhanga aya.
Tasatarisa upenyu hwevanhu tongotarisa mari inowanikwa nemakambani, tinge tarashika chose. Saka zvinoda kuti tigare pasi seZimbabwe, vamiriri vevashandi, vamiriri vevashandirwi nehurumende, tione pamwe chete kuti toita sei kuti vanhu vasapinzwe kwamvura yacheka makumbo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kumiswa basa kwevashandi hakusi kuvashamisa nekuti
takatarisa kusagadzikana kweupfumi muno munyika zvichikonzerwa muchidimbu nekuda kwecoronavirus, asi nechimwewo chidimbu nezviri kuitikawo nezvematongerwo enyika muno mukuti upfumi hausi kunyatsofamba zvakanaka. Saka vangotorawo mukana vachinyepera umhizha neumhetura kuti ndo wakonzera kuti mabasa anga achipera yavari kuti digital banking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vati zvakakosha kuti vashandi vazvisimudzire panyaya yedzidzo nekuti
vashandi vakawanda vanofanira kugara vachiupgrade maskills avo kuti unokwanisa kuzongomuka basa rako iwe rakunzi rakuitwa neartificial intelligence neanonzi machatbots aya, kuti dzimwe nguva unofona kubhanga asi foni achadairwa nemunhu yakudairwa nechatbot.
Asi vakuru vanoti havo panomera muswe panonyerekedza nekuti banga reCBZ rangi ratovhara mamwe mapazi muHarare anoti Samura Masheo, Cripps Road, Highfield, Masasa, Sapphire House uye Belmont kuBulawayo. Mamwe akavharwa zvichinzi zvakonzerwa nekudawo kwechirwere cheCOVID-19 anosanganisira Gutu, Checheche, Gwanda, Nembudzia, Chegutu, Nenyanga. Takamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Sangano reUrban Culture Mag iro rinoita zvekutepfenyura nhau dzemitambo mudunhu reMateveland riri kupembera kusvitsa makore manomwe richishanda. Mukuru wesangano iri vakuda kwasheta kundwa vanoti vari kufara zvikuru nepamusana pekuti kambani yavo iri kuenderera mberi ichibatsira vanoita zvemitambo mudunhu iri mushure mekunge makambani mazhinji asangana nematambudziko akasiyana-siyana pasi pechirongwa checovid-19 lockdown. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navatakundwa.
Culture Mag ikambani yaizivikana nezita rekunzi Urban Culture yakatangwa mugore ra2014 muBulawayo. Tinotarisa zvikuru nezvekuita nemitambo netsika tiri muguta reBulawayo.
Mungati kambani yenyu iri kushanda nemazvo here mukusimudzira vanoita zvemitambo kunyanya vanobva muBulawayo?
Kambani yedu iri kuedza kushanda nemazvo. Nhau dzakawanda muZimbabwe dzinouya dzichibva kune dzimwe nzvimbo. Dzishoma nhau dzinotarisa Bulawayo nemathebhelele nemabasa anoitwa mumarijini yayo. Ndozvakatipa gunya rekuti titarise maprovhinsi ayo ari matatu.
Tikuziva kuti gore rapfuura vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko reCOVID-19. Takaona kuti imi muri umwe akabva kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Tiudzeiwo kuti zvii zvakaita kuti muve nechivimbo chokuda kubayiwa nhomba iyi. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kuda kuzviita izvi kuti vawane mikana yekudzokera kumabasa.
Ini changu chivimbo chakaitwa nebasa ratinoita. Tinovimba kuti pakubayiwa tiri kuzvidzivirira nekudzivirira kune vamwe vatinoshanda navo nevatinorarama navo. Tikapiwa mukana wekuti tidzokere kubasa, zvichatibatsira kuti tienderere mberi.
Mamusingatyi here kubayiwa nhomba?
Ndaenda ndiri munhu anga aine zvizhinji zvadai tifunga, tichifunga kuti pamwe hazviiti kuti tibaye. Asi ndikazongofunga kuti sezvo tichiri takawanda tichitorai nhomba, zviri nani tiendere mberi titore.
Sezvo masvitsa makore 7 muchishanda sekambani, udzaiwo kavateereri kuti ramangwana rekambani renyu rakamira sei?
Ramangwana redu tiri kutarisira kuti tive neTV kana radio station ichatepenyura zvinoitika mumaprovhinsi ayo matatu. Sekambani tichiri kuvaka, tinotarisira kuti izvo zvive zvezvimwe zvinhu zvatichagona kuita mumakore mashoma ari kuuya, tichishuvira kuti hurumende ichagonawo kutipa mukana sevechidiki kuti tigone kuvawo kana kuti neTV kana kuti neradio, tigone kutepenyura zvinodiwa nevechidiki. Ndozvatiri kutarisira mumakore mashoma ari kutevera.
Avo vanga vari vakuda kwasheta kundwa vanove mukuru wesangano reUrban Culture vachitaura vari parunare vari muBulawayo naMike Wewe Studio 7. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki, takatarisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuziya nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero. ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato. Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata cheLacoste hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahofisini kahulumende sizokhulumisana sonke sithi strengthen ama programs abekwa nguhulumende sithi strengthen ama programs aproposwa ngabantu.
Iziphathamandla zenhlangothi ezithiyeneyo ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations zisekwethekelelweni kobulawayo zizohlolisisa ukuqhubeka kwenhlelo ezokuphathisa abaswelayo.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle like ama human rights, iyaprotecta imisebenzi for izizalwane zayo. Lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama courts abo enikeza ama favorable judgment ebantwini even against government officials.
Ngesikhathi eleSouth Africa lithakazelela uzibuse lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleSouth Africa zithi kuningi iZimbabwe okufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe eliqhuba ngayo inhlelo zalo. Lokhu liqonga inani lasebemukele ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokhu liqonga inani lasebemukela ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Kunje sebefika inkulungwane zedlula amakhulu amathathu lengxenye 353,834 asebehlatshiwe ijekiseni le. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlatshwa ngonhlolanja lonyaka kubika abogatsha lwezempilakahle. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu igciwane leli laqhamuka elizweni nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,102 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,149 labagule basila kulomkhuhlane wabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1560. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations le World Food Program zisekethekeleleni kobulawayo okwensuku ezintathu zisihlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi zokuphathisa abaswelayo ngemali yokuthenga ukudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namuhla iziphathamandla lezi zihlangene lomphathintambo obona ngaleli dolobho uMinister of State uJudith Ncube zamazisa ngenhlelo zabo abaziqhubayo kuleli dolobho. Baveze ukuba benelise ukuphathisa ngokupha abantu amavocha okuthenga ukudla okwenyanga edlule layonale. Sebeqalile njalo ukuhlola indlela zokuqondisa lolu hlelo kunyanga ezilandelayo. Ekhuluma ngemva komhlangano lonkosikazi Ncube omele iUnited Nations kuleli, unkosikazi Maria Ribeiro uthi uhambo lwabo bazakhulumisana bahlangane labasakhulayo bona abakhalaza ngokuthi akulanhlelo ezicacileyo eziqondane labo.
I think some of the areas where we're already engaged are very important. For example, in terms of social protection support for families who are food insecure, there's a WFP office here that is works in the urban areas here as well. We provide support on reproductive health.
Unkosikazi Praxedis Moyo okhokhela uhlelo lwe World Food Program ngobulawayo uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kobulawayo.
Ohlelo lolu ngathi luhamba kuhle kakhulu, sisephela ndaba lapho esibe sinika khona abantu ukudla, abeni imali abephela ndaba besibe bethatha imali yabo e-Western Union lawa kade bethola khona i-$12 umuntu ngamunye ngamunye. And then kulalaba kade besemzilikazi labana bathola i-voucher bahamba bayethenga ezitolo, bathenga ko-TM, bathenga ko-OKMart, bathenga I think ngu-TM lo-OKMart yikho lapho abathenga khona ukudla singathi okwenyanga. So kathesi sibaphile ukudla kuka-March lo-April. Abantu laba singathi emzilikazi ibile 31,000 and then iphela ndaba ile 5,000. Asingeke sithi luyaphela, kathe sesikwenzayo nje ukuthi sicubungulisise nje ukuthi abantu ngabe sabakhetha kuhle, ngabe bakhona abasalayo, senze njani ukuthi sibone ukuthi ekukhetheni engxenye yokuqala abanye baphambanisa ngokungabi khona, kumbe abanye kungenzakala ukuthi kwaba le mpambaniso ezithile. Sozama ukuthi nje sikline kuhle ama-registers ethu. Uma siqeda ukuklina ama-register ke sesiqhubeka futhi sithemba ukuthi ngoJuni sizasusela siqhubeke siye phambili.
Umphathintambo obona ngobulawayo unkosikazi Ncube yena uthi uyajabula ngohlelo lwabe-World Food Program.
Besilezethekele ama-representatives achiyeneyo enhlanganiso ezichiyeneyo, sithanda ukuthi sitsho ukuthi sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahhofisini kahulumente sizokhulumisana sazane, sisenzele ukuthi sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumente, sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu. Njengoba bengilalela ubuza omele i-World Food Program, kuhle ukuthi bathe okwakhathesi icabakhangelelanga ukuthi i-program icine, kodwa bafisa ukuthi beke bekline ama-register abo belungise. La uyakwazi ukuthi abanye bebesithi ngabhalisa kodwa kangiholi, kumbe ibizwe lami lahamba kodwa kuze kube lanamhla, umakhelwane wami esihamba sonke siyabhalisa, yena uyahola mina kangiholi. Nxa besithi basalungisa ama-register bakhangelele futhi ukuthi ngoJuni bethi resume i-program, kuyinto enhle kakhulu.
Iqula le-United Nations elisedolobheni libalisa abe-International Organization on Migration, International Labour Organization, i-UNFP, i-UNICEF, i-UN Women, i-WFP, labe-World Health Organization. Okwamanje i-United Nations eZimbabwe lohulumende baphakathi kokuhlela uhlelo oluzathatha iminyaka emihlanu kusukela ku-2022 kusiya ku-2026 olwe-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework oluzathathela lapho okuphela khona uhlelo lweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework, iZundaf, oluphela ngumpandula lonyaka. Abe-United Nations bapha iZimbabwe izigidi lezigidi zamadola ekuphathiseni abantu ngokudla lezinye inhlelo ezehlukeneyo ezweni, kugoqela lokuvikela ukumemetheka kobhubhano lwe-COVID-19. Nyimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende semise uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla lwe-drought relief osekuchiye izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi zizabulawa yindlala. Okuningi sikuzweni Albert Ncube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lesi saziso sethulwe lugatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu oluthe uhulumende usecabanga ukumisa uhlelo lwe-drought relief ekupheleni kwalinyanga kamabasa ukuze kuhlolisiswe kakutsha abantu kumele bathole uncedo lolu. Uhlelo lolu lubikwa luzamiswa kwesikhatshana ngoba izulu linile kakhulu ekupheleni kwanyakenye, izakhamizi eziningi zenelisa ukulima, ngakho-ke zilakho ukuvuna okungcono lonyaka. Kodwa unkosikazi Justina Ndlovu oyisakhamuzi ka-Ward 14 esengezane eGwanda South uthi ayisibo bonke abalimileyo ungakho basaludinga uncedo lokudla.
Nginjenje mina ngikhuluma ngilesigogo endlini esingubaba angilimanga ubaba wachayeka ngathi ngaba ngowendlini la namhlanje ngowendlini so ngiyaba sengimangala ukuthi inxa sokumile okuyi 50 lokhu ayekuphiwa ngesikhathi ekuphele ubudaleni sengizabamba ngapi so kulokunzima aluba uhulumende uyakukhangelisisa nje udumo lube khona lobuhle bezulu kodwa hayi ayisibo bonke abalakho ayisibo bonke abakutholileyo.
Amazwi la asekelwe ngusobhuku esengezane umnumzana Rogers Moyo othi lolu hlelo akumelwanga lumiswe manje ngoba izilimo zidodile emasimini okuje iningi lingelasivuno.
Hlelo lolu nxa lungasekho esigabeni ngiyakunanzelela sibili ukuthi yebo ye kungenzakala abantu babe lokuphilanyana kodwa kwabanye kuza kuba zima ngoba emasimini lapha lana izulu ekuneni kwalo ngobuningi labakhona kwezindawo lokuhamba komhlabathi kwezindawo kwasuka kwatoda kuvele ukuthi kakulabile elibakhona khonapo sokuphongwa izinto nje ezingelancedo.
Ukhansila ka-Ward 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa laye uthi kayisibo bonke abenelise ukulima.
Abantu abanjengezigoga, abantu abanjengabalupheleyo, abantu abanjengezintandane. Bolawo bantu abakwanisi ukuthi mhlawumbe singababalele ukuthini balimile basuze ukudla okunele. Yikho ke ikhona indlala yezulu ebantwini abaningi phakathi. Kasibo bonke abavuni abazavuna, kasibo bonke abavunileyo njengoba kungasibo bonke abalimayo. So mina benza futhi ngawo government uyaphenduka back azebona ukuthi abantu abanjengabalasokhona ama-vulnerable athole ukudla ancediswe siyaphambili.
Umphathintambo ogatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthi kayisibo bonke abazamiswa ukuthola lokhu kudla.
We are not suspending the food mitigation program for the vulnerables like disabled people, like the elderly.
Asimisanga uncedo kulabo abakuswelayo abafana nabagogekileyo abagugileyo intandane labagulayo. Esikwenzayo ukumisa nje lonke lolu hlelo lwe-drought relief sibe sisingena ezigabeni sibone ukuthi labo abadinga uncedo bangaki. Lanxa kunjalo lokhu kudla kuzamele kusetshenzelwe.
Uhulumende ubephathisa imali ezedlula inkulungwane ezamakhulu ayisikhombisa 735,455 elizweni lonke jikelele. Ngakho ke uthi uzake ame kwesikhatshana ukuze athathe lelo thuba lokuhlolisisa uluhlu lwabatholayo ukuthi ngempela bafanele na ukuthi baqhubeke beluthola lolu ncedo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhathi eSouth Africa lithakazelela uzibuse namhlanje izizalwane zeZimbabwe labamabandla ezombusazwe eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi kuningi iZimbabwe kufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe liqhuba ngayo ezombusazwe nezamalungelo oluntu. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eSejohannesburg kweSouth Africa.
Sekuyiminyaka ngamachumi amabili lesikhombisa 27 years, iSouth Africa ithole uzibuse. Ziningi izikhalo ezethulwe izalwane zakwele South Africa ngalelanga. Abaningi bathi balokhu bengalazi indlu emadolobheni, bengelamhlaba ongwabo emaphandleni. Abanye ke bebekhala ngokusweleka kwemisebenzi njengoba abangasebenziyo, sebefika kusilinganiso songamachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Bakhona njalo abebekhala ngokuthi labo abakhethwe ukuletha inhlelo zentuthuko bayazidika ngemali kaZulu. Kodwa abamabandla ezombusazwe eZimbabwe kwele South Africa bathi lobanje kukunengi izakhamizi esikhala ngakho, kunengi abakuhawukelayo osekulethwe inkululeko yeSouth Africa kuzalwane zayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabuto Mabena uthi iZimbabwe yehluleke kakhulu nxa kuqhathaniswa leSouth Africa.
KeZimbabwe thathi sile 27 years sithole uzibuze sasilokhu silomongameli oyedwa. Sathi sile 27 years sithole uzibuze kwakube lempi yombhuqazwe. Sasile 27 years sithole uzibuze umnotho wethu wachabalala. Lapha kasikaboni kusiba lombhuqazwe eSouth Africa.
Yesikhulume sebandla lezaphu kule South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi bafisa kakhulu ukuthi iZimbabwe ifunde ukuthi amalungelo lomuntu ahlonitshwa njani.
Kuningi esikubona iSouth Africa ikwenza kahle, like ama-human rights issues iwaphethe kahle, le ndlela ephatha ngayo izizalwane zayo in terms of ekusebenzeni imisebenzi, iyaprotekta imisebenzi for izizalwane zayo. Lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama-courts abo enikeza ama-favorable judgment ebantwini even against government officials.
Unopala jikelele webandla le Patriotic Front umnumzana Andrew Nyati uthi umehluko omkhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe ukuthi eZimbabwe kwaphela umbuso wamabhunu kodwa inkululeko lozibuse akutholakalanga.
Inkululeko kayibuyanga ngendlela yokuthi abantu bakhululeke, bakhulume lokho abakubonayo, lokho abakuthandayo, lokho abakufisayo, bakhulume bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Kuleli lizwe leSouth Africa abantu bakhululekile, bakhuluma abakufisayo, khuluma noma yini, akula muntu oza kugijimisa kumbe afuna ukukucatshisa.
Unobana jikelele webandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngesikhathi iZimbabwe isiba leminyaka engamachumi amabili lasikhombisa kuyesabeka okwase konakele.
Yayivele isinamacala amaningi okubulala abantu besindebeleni kumbhuqazwe. Yayivele isingenwe yiyo imvukuzane yokubusela, imvukuzane yokuzonda esinye isizwe, imvukuzane yokwenza zonke izinto ezimbi base begraduatile iningi labo.
Le yinto egcizelelwa yasikhulumela sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo.
Imithetho yayisetshenziswa ukuhlukumeza abantu omnyama yiyo esisetshenziswa namhlanje ukusihlukumeza nathi. Ukususa ezindaweni zethu, imarginalization, ukubandlulula, ukukhethana ngokuhlobo. Lokho kwasenziwa abelungu, yikho sokwenzakala. IZimbabwe ayizange ilungise umanxaka diphuma ke kwi-independence. Yasebenzisa kwakhangela inkantolo, indlela ezisebenza ngayo kusafana nje nalezi ezika-Smith regime.
Kodwa ke ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa sethula inkulumo yakhe ngelanga lokuthakazelela uzibuso weZimbabwe kumalanga ambalwa asanda kwedlula, uthe uyathokoza ngokuthi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye sekukuningi kakhulu ekwenze kuhle selokhu yathola uzibuse. Ngelesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lePhalamende wokuguqula isekelo sombuso owe Constitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezichiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bakhala ngokungavulwa kwemingcele ngokupheleleyo. Imota zikaZulu kunye labomalayitha abavunyelwa ukucapha imingcele nakugcele leZimbabwe, kodwa amabhasi yiwo avunyelwayo kunye lemota ezinkulu zohlobo lwama-truck. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, iziphathamandla zemngceleni zibikwa bezithathela abamabhasi impahla osekuthiye abaningi bekhonona. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lobo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende elokhu evale imingcele yelizwe.
Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa. Ikakhulu ke abantu abazisebenzayo, siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Yikho ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi ukuphuma ke bahambe ke South Africa, sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ukuthathelwa impahla okwenziwe ngohulumende yisihlubu ngoba impahla le izasetshenziswa ukudinga amavoti kukhetho oluzayo.
Ukubanjwa kumbe sithi ukuthunjwa kwezimpahla zikaZulu ovela eGoli yisihluku esimangalisayo. Ye, siyazi ukuba amafactory ethu avaliwe ngenxa yemithetho kahulumende engakhi umnotho. Kanti ke siyazi ukuthi ukudla lokhu lezimpahla lezi ezithunjwayo izanu izazisebenzisa ukuthenga amavoti ngokhetho luzayo. Uhulumende uthi yena kulobuqili obenziwayo eBeit Bridge, kodwa akusiqiniso lolu lulunya kuphela. Kambe ubuyanga bubhakile kunje kanje ungikhona uyabulisa uthatha lezimpahla zabantu bakithi? Hathi lokho akuyekelwe lokho.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukuvalwa kwemingcele sokuphazamise amalunga enhlanganiso yakhe amaningi.
Ye, so kuphazamise kakhulu abantu abakubhizinisi lokuthenga bethengisa. Njengoba sazi ukuthi abantu abaningi vele kade bephila ngakho ikungaqalisi indaba ze-lockdown. So kutho ukuthi abantu abaningi baphazamiseka sibile empeleni, kodwa-ke abanye sebekhangela ngaphakathi sebesebenzela khona apha elizweni. Sethemba ukuthi nje wathi ukuthi kuzaba le International Trade Fair engxenye amabhoda sezavulwa, because kuzabe kukhangelela ukuthi kube labantu abazangena bavela emazweni alawa esiyakhelane lawo. So sinakanele ukuthi engxenye ngesiphangiphangi nje ama-borders azovulwa, kodwa ebhizinisini sibili kube indaba yokuthi abantu abaningi baphazamisekile kakhulukazi.
Usomabhizimusi uNdlovu naye uthi impahla ethathelwa abantu izasetshenziswa ukuhuga abantu ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF. Yona ithathelwe uZulu ophakathi kodubo.
Kuyadanisa ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe lokho livalele umngcele walo lelizwe le-South Africa e-Beit Bridge. Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa. Ikakhulu ke abantu abazisebenzayo, siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Kho ke nxa amabhodi evaliwe kutho ukuthi ke abasela-ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila-ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi ukuphuma-ke bahambe-ke eSouth Africa, sokusiba nzima-ke ukuthi bazaphila njani, ngoba bengabantu-ke abaphila-ke ngokuwoda bebuya bethengisa lapha ekhaya.
Uhulumende yena uthi imingcele ayimelanga ivulwe ngokupheleleyo ngoba esalisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elingangena elizweni livela kwamanye amazwe, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa uqalile njalo kulolaka lokusabalala nesiphangiphangi.
Abazali kwezinye izikolo emhlubulweni weMandebeleni sebeqale ukubhadala ababalisi imali yokubaphathisa ukuze bathole ilabuzane lokusebenza iviki egcweleyo. Esinye sezikolo lesi ngeseminda esikhiphe umbiko owazisa abazali ngaleli nyathelo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sebekubone kufanele abanye abazali ukuthi babhadale ababalisi ukuthi bafundise abantu babo, loba belokhe bedonselana lomqhashi ngodaba lweholo bethi abantwana yibo abalahlekelwa kakhulu ezifundweni nxa ababalisi bengela sifiso sokusebenza. UMnumzana Mkhokheli Ndlovu, umzali, uthi le yindlela enhle ukuthi abantwana bengalahlekelwa izifundo kakhulu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu lo ukuthi ababalisi bephiwe something. I-20 usaphe term ngambona kuyimali enzima kakhulu ukuthi abazali bengayehluleka. Kuyakumele ukuthi bezame ngoba sesikhangela sibili singasaqambelani manga. Ababalisi labo basebunzimeni ngoba imali abayihola incane kakhulu. So ukuthi ukuthi sibakhuthaze, kumele ukuthi sibanike khonokho okuncane labo ukuthi bakhuthale befundise abantu abethu bekwanise ukuthi bebuye nsuku zonke esikolweni. Ngoba nxa singenzanga njalo, nxa bengabuyanga, wona kabaluzi lutho kodwa abantu bethu babaluzayo.
Kodwa unkosikazi Sukoluhle Sithole olomntwana ofunda eMinda uthi leli nyathelo liyabasinda abanye abazali abanjengaye.
Zabale ama incentive ama teacher ayimpathanga kahle because phezu kwama incentive sibe nayo imithingi basitshela ama-$20 nala ama-teacher baphinde basitshela ngama-top-up ama-school fees. So from i-top-up le $95 plus $20 and konke kufunakala khathesi ngo-April isikolo zingakavalwa. Hayi, indaba le inzima le inzima inzima njalo ibuhlungu asikwazi sizayiphatha njani.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi lokhe bengenelisi ukuthi babuyele emsebenzini.
The truth is teachers remain incapacitated.
Ababalisi baqhubekela phambili besehluleka ukuziphilisa ngeholo labo lalapho uhulumende esebethuse. Eqinisweni ababalisi abahamba ezikole kabasebenzi ukuya ngabe. Undaba yemali yokukhuthaza ababalisi, imali le ayineli. Abanye babotshwa, abanye basemthethwandaba. Esingakutsho kubazali ukuthi bakhuthaze uhulumende ukuba aphe ababalisi iholelane leyo ukuze imfundo iye phambili.
Unkosikazi Sanele Ncube omunye wabazali uthi imali okumele zinikwe ababalisi akumelanga zibazise ubuhlungu ngoba ubunzima busemuntwini wonke.
Okwenzakalayo lokukhulunywayo siyakuzwa kodwa ebesikukhangelela ukuthi imali ababalisi abayifunayo ingasikhami ngoba sonke sifuna ukuncedana njalo imine kayilingani. Sikhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangenelisiwe ukuthi babhadale i-fees. Lokhu kuzaba baza kugwanisa na aluba uhulumende laye uyazama ukuthi azwe ukukhala kwethu kanye lokwababalisi.
Usikhwica Mfundo Paul Mavima umphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende ulandule ukuba ababalisi kabasebenzi nsuku zonke esithi ezikolo zonke kulababalisi abangaba isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini i-90% abahamba emsebenzini amalanga wonke. Uphinde wathi abaphathi izikolo kumele babone ukuthi ababalisi bayafundisa emaklasini nsuku zonke. Edabeni lwemali yokukhuthaza ababalisi ekhitshwa ngabazali uthe uhulumende kavumeli abazali ukuthi babhadale imali lezi. Uchaze ukuba ababalisi bafundisa ezikolo ezehlukeneyo ezilabazali abaleminwe engalinganiyo kungakho uhulumende esithi abazali kabangaphi ababalisi imali yokubakhuthaza. Ngimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zenhlangothi ezijiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikobulawayo lapho ezihlola ukuqhubeka kwenhlelo zokuphathisa abaswelayo. Abavela eZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuningi eZimbabwe elingakufunda ngendlela ilizwe leSouth Africa eliqhuba ngayo ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.